Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguri 14, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reAfrican Diaspora Global Network rinoti riri mushishi mekutaurirana nehurumende yeSouth Africa kuti ichengetedze kodzero dzevabva kure vanosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidzisa pamwe nekudzidza munyika iyi, zvichitevera mashoko akaburiswa nechikwata cheOperation Dudula ekuti chichapinda muzvikoro chichidzinga vabva kure vose. Makambani anodarika makumi matatu ekuChina ari munyika ari kupinda muzviratidzwa zveChina Stanbic Job Fair, apo anotarisirwa kupinza mabasa vanhu vanodarika mazana manomwe, zvikuru sei mainjiniya. Mamwe masangano anomirira varayiridzi munyika onyunyuta nedanho rebazi redzidzo yepasi rekuti vana vakapedza kunyora bvunzo dzegrade 7 svondo rino varambe vachienda kuzvikoro. Asi badzi redzidzo yepasi rinoti rakatora danho iri kuitira kuti vana ava vadzidziswe nezvavachanosangana nazvo mberi kana kuti life orientation. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano reAfrican Diaspora Global Network, Dr. Vusimudzi Suwanda, vanoti sangano ravo riri mushishi mekutaurirana nehurumende yeSouth Africa kuti ichengetedze kodzero dzevabva kure vanosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidzisa pamwe nekudzidza munyika iyi. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nesangano remuSouth Africa reOperation Dudula, iro riri kuti richatanga kuenda muzvikoro kunodzinga vabva kure kuti vadzokere kumusha kwavo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kurayiridza pamwe nekudzidza muzvikoro zvemunyika iyi. Vazhinji vanoti vari kugara vakabatira ura mumaoko, asi Dr. Siwanda avati mumisangano yavaita nehurumende yeSouth Africa, hurumende iri kuti haisi kuzoregedza Operation Dudula ichiita madiro aGeorgina. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 naDr. Siwanda nezvenyaya iyi.
Zvanga zvisati zvatanga, asi tinoziva kuti nemamiriro ezvinhu sezvo vakamboedza kurwisa zvipatara, tiri kuona kuti vachaedza zvavo vakashungurudza vanhu, asi vanhu vamwe vanoda zviri mumutemo nemapurisa havazozvitenderi izvozvo.
Munokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muzvikoro vangave vari vadzidzi kana vadzidzisi kuti vaite sei?
Aiwa, tinovakurudzira kuti ngavagare mabasa avo vana vaende kuchikuzvikoro kuitira kuti vagone kuti vasarasikirwa mabasa vanoshanda uye vana vasarasikirwa nedzidzo, nekuti zvavari kutaura izvi tofunga kuti kubva pane zvese zvaitika tinoziva kuti havangasvikiri kuti vagone kuzviita nekuti vachasungwa.
Imi muri kuedza here kutaura nehurumende yeSouth Africa pamusoro penyaya iyi?
Ndo zvatakatoita, zvinotokodzera kuti iko zvino tione vanhu vachisungwa uye tione mavari mugavhenmendi vachikurudzira kuti aiwa, hapana munhu ane kodzero yekuti ashungurudze umwe munhu, uye hapana umwe munhu anobvumidzwa kuti aende anobvunza vanhu maID kana kuti mapassport, nekuti izvo ibasa remapurisa nehome affairs. Saka iko zvinova kuti chero vachienda kungoti vanongofambidzana zvavo nehome affairs, vanotoenda vese kuti hai kuno, asi ivo vega havagoni kuti vazviite.
Mungati kutaura kwenyu nehurumende kwabatsira here?
Tinofunga kuti kwabatsira chaizvo, kuti kutaura kwataita kwatinenge tichiita nehurumende nekuikurudzira kuti aiwa, toda kuti vanhu vese vachengetedze mutemo, tinoda kuzvabatsira zvikuru, nekuti neavo vana vasanwa nana premier vemuno vachangobuda premier Makura vanga vachava zvisina musoro mazuva akadarika aya vachikushandidzana neDudula, vakapedzisira vakutotaura kuti aiwa, hatidi kuona vanhu vanoshungurudza vanhu, tinoona vanhu vanohamba vachigwisa vanhu nekuti maforeigners, tinoda kuti vanhu vazvibate nenzira dzakanaka. Saka tikuona kuti aiwa, zviri kutoshanda chaizvo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAfrican Diaspora Global Network, Dr. Vusimuzi Suwanda, vachitaura naMavelous Mshanganya wewe Studio 7, vari parunare muJohannesburg, South Africa. Makambani anodarika makumi matatu ekuChina ari munyika ari kupinda muzviratidzwa zveChina Stanbic Job Fair, apo anotarisirwa kupinza mabasa avanhu vanodarika mazana manomwe zvikuru maenjinia. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Zviratidzwa izvi zviri kurongwa nebhanga reStanbic pamwe nesangano rinomirira makambani ekuChina muZimbabwe, reChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe. Mumashoko avo pavhurwa zviratidzwa izvi muHarare nhasi, mukuru anoona nezvemabhizimisi mubhanga reStanbic vaPatson Mahachi vati donzvo rezviratidzwa izvi nderi kubatsira vana veZimbabwe kuwana mabasa.
So nhasi izwa guru ratinaro tine makambanis ekuChina ari ku tarizira pa job fair yatinayo nhasi yatakaronga ne Chamber of Chinese Enterprises kuti zibatsire avo vari kutsvaga mabasa kuti vawane mabasa. Nhasi makambani ari pano there are over 30 makambani iwayo ane mavakansi anosvika 700 vari kutsvaga vanhu vanogona kuemployiwa kuti vashande mabasa iwayo kumakambani emachinese. So tiri kushanda tiri pamwe chete ne Chamber of Chinese Enterprises kuti tibatsire vari kutsvaga mabasa, tichibatsira zvenyika kuti kana vanhu ivavo wana mabasa vachashanda vachikonzera kuti nyika yedu irambe ichibudirira.
Vati bhanga ravo rine ukama hwakasimba nemakambani ekuChina, ndosaka vabatana navo pazviratidzwa izvi.
Tasarudza kuita navo nekuti tine ukama hwakasimba chaizvo ne Chamber of Chinese Enterprises. Tagara tichishanda navo nemakambani eChina ari pano, saka naizvozvo taona zvakakodzera kuti tinge tichiuya tiri pamwe chete tichibatsirana navo nekuti vari kutsvaga kuti vangabatsirawo sei vanhu vanotsvaga mabasa nekubatsira nyika kuti iwane kubira.
Mutevedzeri wasachigaro weChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe zvakare vachiona nezvekuburiswa kwemashoko musangano iri, amai Chanel Liu vati varonga zviratidzwa zvanhasi nemangwana nekuti makambani anobva kuChina ari muZimbabwe anoda kubatsirwa kutsvaga vashandi uyewo vanhu vakawanda munyika havana mabasa.
Also understand there is a difficulty for local people to find employment as well. And a lot of freshly graduates, they couldn't find a job. They need to go to other countries to find job opportunities. That's why we created this platform for job seekers and employers, organizations to meet face to face, to understand the needs and also the demand for them to meet with each other.
Tinoziva kuti mabasa anonetsa muZimbabwe, uye vazhinji vari kubva muzvikoro vari kutobuda munyika kunotsvaga mabasa. Ndosaka taronga kuti makambani edu vasangane nevari kutsvaga mabasa kuti vaone kuti vangabatsirika sei.
Vaenderera mberi vachiti pane kusanzwisisa munyika pamusoro pemashandiro anoita makambani ekuChina munyika, uye zviratidzwa izvi zvinopa vari kutsvaga mabasa mukana wekubvunzurudza nekunzwisisa mashandiro anoita makambani ekuChina.
That's why we want to have this open platform in a transparent way to tell people what positions are available, what salary that we offer, and in the meantime, you can communicate with the HR, the employees straight away, and to understand what exactly is going on.
Those are the things that we have to do. We have to do this. 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 We have to do this.
Mumwe wechidiki apinda muzviratidzwa izvi muzvare Naomi Chifamba audza Studio 7 kuti zviratidzwa izvi zvakanaka chose sezvo zvichipa vanhu mukana wekuwana mabasa.
Dambudziko randaona nderekuti vanogone kunge vachida vanhu vaive vanenge vachitaura chichaina. Ofisi isusu vanhu vemuZimbabwe vazhinji vacho chichaina chinenge chitori kure, saka hapasina kuti izvozvo ya inoi nzvimbo yakanaka kuti kana vanhu vakauya vanokwanisa kuwana mabasa. Kutodarika pavanozvikwanisa kuenda kumakambanis aya vari dunga munhu unogona kumashayiwa mabasa. Saka apart from that, it's a book.
Vamalvin Katio Vatiwo zviratidzwa izvi zvakanaka asi vakati hazvinyanyi kubatsira zvikuru sei kune avo vachangobva kuchikoro.
Pane patiri kufara napo. Makambanis aya ari kuda experience yatisina sevanhu vachangobva kuchikoro. Vagraduate manje manje. Saka job fair it's very important taifarira but zvimwe zvacho zvirikudikana panapa hatina hatisati tava nazvo. Saka tinotarisira kuti gore rinouya vange vanesi imwe job fair at least tingitani uka experience kwacho.
Mukuru anoona nezvekupinzwa kwevanhu mabasa mubazi rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu amai Vimba Ichiza vati hurumende inotsigira zviratidzwa izvi. Vatiwo kunyange munyika muchinetsa mabasa pane mamwe mabasa akawanda anoda hunyanzvi ayo ari kutoshaya vanhu. Pane makambani ekuChina anodarika makumi masere ari muZimbabwe uye ane vashandi vemuno vanodarika zana rezviuru 100,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja.
Mamwe masangano anomirira varairidzi munyika ari kunyunyuta nedanho raanoti rakatora nebazi redzidzo yepasi rekuti vana vakapedza kunyora bvunzo dzegrade 7 svondo rino varambe vachienda kuzvikoro kuitira kuti vadzidziswe nezvavachanosangana nazvo mberi kana kuti life orientation. Zim Live inoti sangano reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rakati hurumende haina kunzwawo kubva kwariri payakatora danho iri. Ukuwo sangano reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti kunyange urongwa hwehurumende hwakanaka rinoona sekunge hurumende yakaona kuti vana ava vari kukasika kunyora bvunzo zvoita kuti ide kuramba iinavo vachiwana zvekuita. Asi mutauriri wesangano iri vaGodwill Taderera vanoti havaone vana vachizoramba vachienda kuzvikoro sezviri kutarisirwa nehurumende kana vachinge vatozonyora bvunzo kare. Tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vaobert Masaraure kuti tinzwewo pamire sangano ravo panyaya iyi.
Danho iri relife orientation program rangotorwa zvechibhubhubhu zvisina kana kutaurirana kwanga kwati kwaitwa. Varairidzi vacho vanotarisirwa kunzi vanenge vachibatsira vana havatozivi kuti vanovabatsira nei nekuti pakudzidzira kwavo basa havana mumbi vadzidziswa zvinhu izvi uye hurumende haina kumbotorawo matanho ekuti vazive kuti basa ravari kutarisirwa kunzi vaitei rakamira sei. Ndo panofira zvirongwa zvizhinji zvehurumende chero zvinganake sei asi kana zvichinge zvichingoitwa kunzi chero zvazvaita bhurugwa rebenzi.
Zvii zvamaitarisira imi sesangano kuti dai zvakaitwa panyaya iyoyi?
Tinowanzokurudzira kuti pave nekuronga kwakakwana paine maplans ari predictable vanhu vachiziva kuti musi wakati gadziriro dzichiitwa nenguva yakakwana. Zvino nyaya yekuorienda vana inenge isina kushata asi zvino kana vanovaorienda vasina kuwana dzidziso yekuti vana vacho vanoorendwa sei zvinoreva kuti hapana kungotambisa nguva yevana vachigara muzvikoro mahara.
Mutungamiri weATUZ Vaobert Masaraure vari parunhare neStudio 7. Tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe kana kuti PEUS waWilson Makanyaire avo varikuimba rwiyo rumwe chete sezviri kuita mamwe masangano zvekuti hurumende yakaita zano ndega.
Isu seboka rimwe rinomirira varairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe danho ratorwa nehurumende tarinzwa tariziva takagarawo pasi tikabhuya nevamwe mainyenzi ari muZimbabwe kuti tinzwe kuti tingaita muonera pamwe iri panyaya iyi. Chatangochema ndechongoti tinongonzwa employer angoanaunsa kuti taita zvakati asina kana waambokonsauta asina kana waambotaura naye wongotora danho rinoafekta maticha rinoafekta vana rinoafekta vabereki. Ndaona sekunge employer aita humbimbindoga wokungoita zvinhu zvake ari ega. Chinenge chakanaka kukonsauta vamwe kugara pasi kukurukura kurodzana pfungwa toona chazvikanakira nechazvikaipira kuti tingadini. So isu sePEUS hatizi kufara nedanho ratorwa naemployer wedu rokungoti endai kubasa mari chegrade 7 endai kubasa endai kuchikoro vana vegrade 7 tisina kumbogara pasi kuti tikurukure. So tiri kunyinyuta.
Zvinhu zvitsva here izvi zvatingati zvakushamisai kana zvauya musingazive vamakanyairi?
Aiwa, kuva zvitsva kana kusava zvitsva vajonga. Asi tinoda kungotarisa mawira zvaita nezvazvingakonzera kuvana. zvinangooneka sezvakanaka mukutaura kuti vana vakuda kudzidziswa zveupenyu hwamangwana vana vegrade 7. Zvinonzwika kwazvo semashoko akanaka. Asi kavajonga chiko chingadzidziswa mwana wegrade 7 cheuraramo hwamangwana chiri kushayika nemwana apedza degree, chiri kushayikwa nemwana abva kutertiary college, chiri kushayikwa nemwana abva kuvocational teachers college. Zvingazodzidziswa mwana wegrade 7 zvingabudirira ndezvipi? Kungori kutaura kwaemployer kuda kungoudza kubata vabereki kumeso. Pati chokwandi chekuti ugaro hwavana hwakanaka, asi kune vana vanokurira vegrade 7 vasina ugaro hwakanaka, vasina mabasa.
Matanho apa hamuchatora sesangano, muchapikisa here danho iri?
Isu sesangano revarairidzi reprofessional educators of Zimbabwe tanyorera magwaro kuna nasachigare wedu vemaprovince kuti vangonzwawo kuza asi kuva membership yedu kuti vanofungei. Asi mashoko atatambira izvozvi kumaprovince maviri kana matatu atumira mashoko. Vadzidzisi vari kunyunyuta kwazvo. Zvekare kudzidzisa vanonyunyuta vachiti zvingadzidziswa vana zvii zvingangomukira panzira zvavasingagone kutaurirwa. Dai employer ataura nyaya yekupa vadzidzisi bonus yavo achitovatenda basa ravakashanda, because vakashanda zvakaomarara kwazvo, vaine uhoro ushoma. So zvokuti vadzidzisi vari kufara, aiwa tinganyepa. So danho ratinongotora isu kumbonzwa kuti ivo vatinotungamirira vanoti kudini.
Avanga vari mutungamiri weprofessional educators union of Zimbabwe vaWilson Makanyaire vari parunhare kuhurungwe kumashonaland west nestudio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti chirongwa chekuti vana vegrade 7 varambe vari pachikoro kunyange vakapedza kunyora bvunzo dzavo chakanangana nekuti vawane mukana wekudzidziswa nezvavachanosangana nazvo mberi kana kuti life orientation program. Vachiti hazvirevi kuti kana vana vanyora bvunzo chikoro chabva chasvika kumagumo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuputika kwebhambu mudunhu riri pakati peMali kwauraya vanhu vapfumbamwe vanga vari mubhazi nhasi. Dunhu iri riri kugara richikanganiswa nemhirizhonga inokonzerwa nevanopfurikidza mwero. Chiitiko ichi chaitika mumugwagwa uri pakati peBandiagara neGondaka munharaunda yeMopti. Mumwe wechiuto ndadaro achiudza sangano renhau reAFP. Komiti yedare reparamende muAmerica reUS House of Representatives iri kuferefeta mhirizhonga yakaitika musi wa6 Ndira 2021 pamuzinda weCapitol. Yakavhota neuwandu kuti inyorere vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump samanisi rekuti vape umbowo pamusoro pechiitiko ichi. VaTrump nevatsigiri vavo vari kushoropodza kuferefetwa uku vachiti kwakafanana nekupumwa uroyi. Vamwe vagari vekushurugwe kuMidlands vari kuchema-chema nekupaswa kwavanoti kuri kuitwa gomo reboterekwa nevanhu vari kutsvaga zvicherwa izvo vanoti zviri kunyangadza nzvimbo yavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Gomo reboterekwa nderimwe renzvimbo dzinonzi dzinoyevedza mushurugwi mudunhu reMidlands. Asi mumwe mugari weshurugwi vataita chirume vati kucherwa kwegoridhe kunyanya mugomo iri kuri kusakadza nharaunda nekuparadza kuyevedza kwegomo iri.
Gomo rachona nekuri kuyevedza varaimboita makore apera uchipfuura nemo nezvaakuitika ipapo
Vachirume vatiwo kushandiswa kwemishonga yavati nenjodzi mukutsvagwa kwegoridhe kuchakanganisa ugaro hwavo pamwe nezvipfuwo zvavo.
Kukanganisika kwenzvimbo kuri kuitika ipapo nekuda kwemishonga yavarikushandisa inozoyeredzwa ichienda nenzizi zvipfuyo zvichazovadzikiwa.
Izvi zvatsigirwawo navaGraham Gavi, avo vatiwo vanokatyamadzwa kuti mamwe makambani ari kuchera mugomera ari kutopiwa mvumo. VaGavi vati apo vagari veshurugu vari kukanganisirwa nharaunda yavo, hapana chavari kuwana uyewo hapana chinoratidza kuti nharaunda ichagadziriswa. Imwe yemakambani ari kunyanyoshorwa zvakanyanya ikambani iri kutsvaga goridhe inonzi Chenji Mining. Kunyange zvazvo vagari vachiti kambani iri kukanganisa nharaunda inonzi ine mapepa anoibvumidza kushanda, kusanganisira mapepa anopiwa nesangano rinochengetedza nharaunda Environment Management Agency kana kuti EMA. Studio 7 yakundikana kubata vakuru vekambani iyi kuti tinzwe divi ravo tisati taenda pamhepo. Sachigaro wekanzuro yetongo gara variwo zvakare kanzura weward 18 munova mune nzvimbo yeboterekwa vaGoldman Kapeta vati vaizosununguka kutaura nesu vationa kwete zvepanhare mbozha. Asi vaudza Studio 7 kuti kambani yeChange Mining ine mapepa kubva kuEMA vachitiwa havasati vawana nyunyuto kubva kuvagari nezvekuparadzwa kwenharaunda uku.
Yeah, to my understanding that one in the EIA, you know. Ne EIA certificate database kwedu. Environmental impact assessment ningi certificate.
Nharaunda matinogara chaimasandaiona hatsati tiponese. Havasati vauya kudaro kuna ngomhanya kushosha media vaine majinyu kozi yavo vati vasingauyi kwatiri isi totambira zvichimo zvacho mulocality yacho.
Mukuru weEMA mudunhu reMidlands vaBenson Basera vaudza Studio 7 kuti vanga vasingakwanisi kutaura nesu pazuva ranhasi kuti tinzwe kuti kambani ine mvumo here kana kuti kwete, vachiti tivabate mangwana.
Mafona yenyu zvakanaka asi kuiko zvino ndiri panguva isingagone kuti nditaure irigadzi zvido zvamungada.
Studio 7 yakundikanawo kunzwa kubva kubazi rinoona nezvezvicherwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo. Mutambi wesiva wechidzimai kuda kwashe Chiwandire Manero anhasi ari kupinda munhandare naZulila Munoz wekuMexico kudzivirira bhande rake reWorld Boxing Council pamberi pemutevedzeri wemutungamiri weWBC pasi rose vaHosin Hoche. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Okariati anotipa zvizere nyaya iyi.
VaHochi vanoti anokunda mumutambo wanhasi achawana mukana wekurira bhande repamusoro-soro reWBC regoridhe iro riri maoko aYemileti Mercado wekuMexico pari zvino. Chiwandire anga akamirira mutambo uyu nemaziso matsvuku mushure mekuendeswa mberi kwawo kubva musi wa27 yamabhubhu kuiswa musi wa1 Gumiguru ndokutadza kuitwa musi uyu zvekare. Asi munozi akasvika muZimbabwe nemvuro mushure mekupindira kwehurumende kugadzisa nyaya dzemari dzaitadzisa mutambo uyu kuitwa. Vatambi ava vari kubhadharwa mari dzavo nehurumende iyo mukuru weZimbabwe Boxing and Wrestling Control Board vaLorenz Zimbudzana vanoti anokunda ari kuwana zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica. VaZimbudzana vanoti vari kufara kuti mutambo uyu wabudirira vachiwedzera ivo kuti vachafarisisa kana Chiwandire akakunda. Chiwandire pachake anoti akagadzirira zvakakwana mutambo wakakosha uyu.
Mutambo uyu mutambo wandakagadzirira kwenguva refu, saka zvese zviri kuendeka, hapana chisiri kufamba, takagadzirira zvese zvakakwana.
Asi munozi ane nhoroondo yakasimba mumutambo uyu mushure mekukunda mumitambo makumi maviri pamitambo makumi mashanu neminomwe yaatamba. Chiwandire atamba mitambo misere akakunda mumitambo mishanu. Mumwe murongi wemitambo yetsiva vaStalin Maumau vayambira Chiwandire kuti anofarira kusunga dzisimbe nekuti munozi asi wekutamba naye. Asi va Clyde Musonda vanove zvekare murairidzi wachiwandire vanoti mutambi wavo ane matambiro akasiyana zvikuru nematambiro evamwe vanhukadzi zvekuti vari kuona achidarika pachinano chari ichi.
Ane speed plus anokanda ma good punches plus andotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa kumberi.
Vanoti vari kuona chiwandire achidarika pana munozi achinotora mabhande ese ari muremu uhu.
Mushikana uyu ari kuenda kumberi zvokutoti tichida kutoti azenge ari musikana anitori nemabuilds ese mudivision imomo tichitaura kuti anofanira kuwina IBF world title, WBA world title, WBC world title. Ndo kwatakavavarira kuti anga achisvika iko.
Mutambo uyu ndiwo wekutanga weWBC kuitirwa muZimbabwe uyezve wechitatu chete kutambirwa muAfrica. Pamusoro pemutambo wachiwandire namunozi pane mimwe mitambo yetsiva minomwe yarongwa manheru ano. Tinashe Madziwane oyo akambotora mukombe weAfrica Boxing Union ari kupinda munhandare kurwa naJeremiah Mere vachirwira bhande renational champion reuremu wesuper bantamweight. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Ichi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 to 14.
Muchikamu chedu chesvondo rino chemimhanzi, nhasi tiri kukupai hurukuro nemuimbi wemusambo wenziyo dzechitendero kana kuti gospel Miriam Mulambo, uyo anorarama ari kuUnited Kingdom. Miriam anove nhengo yekereke yepostori yeJohani Masowe yechishanu, anosanganisa magitare nenziyo dzekereke yake. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare achitaura naIvan Zininga weStudio 7.
Ndinoitwa Miriam Mulambo, known as Prophetess Miriam. Ndiri mupostori weJohani Masowe yechishanu. Ndinoraramira ndiri muUnited Kingdom. Ndakazvarirwa in Manicaland Province ndikakurira muHarare. Ndakazoitawo degree rangu renursing in the United Kingdom. Munova ndoo mandiri kushandira uye ndoo mandiri kurarama ndiri.
Zvemimhanzi izvi makazvitanga rini?
Zvemimhanzi ndakazvitanga gore rino ra2022. Asi chipo chandakaberekwa chiri mandiri. Ndiri munhu akakura achifarira zvekuimba uye nekunyora mimhanzi. Saka my first song ndakairekodha muna April 2022. Chipo chekuprofita chakatozouya mumashure mechipo chekuimba. Saka zvinhu zvigere muropa.
Semupostori, vanhu vari kutambirana sei nemimhanzi yenyu?
Semupostori, aisi nyore zvakaoma kuti mimhanzi itambirike muvanhu. Asi hazvizotimisi uye hazvitizorere kumashure. Ticharamba tichiimba, tichiparidza ukuru hwaMwari kuburikidza nekuimba. Tichiparidza ukuru hwezvi kuburikidza nekuimba. Kuimba kuparidza, kuimba kutaura nenyika. Saka hazvizotidzosere kumashure.
Muri kutarisira kuenda kupi nekuimba uku?
Ndiri kutarisira kuenderera mberi nekuimba. Gore rino so far ndarekodha 8 songs, which is my first album titled Nguva Yakwana. Saka mugore rino uya ndiri kutarisira kurekodha nziyo dzakati wandei.
Vanoda kuteererawo nziyo dzenyu vanokuwana ikupi?
Mimhanzi yangu yose iri paYouTube, Spotify, Apple Music, Twitter, Facebook and DistroKid.
Kamunoti akandiko kari pamoyo, kamunodawo kubuda nako mudariro, vateereri vambokanzwawo ndekapi?
Song inonzi Hosana, ndiyo song iri pamoyo pangu. Andipedze zuva ndifuna kuri Hosana.
Hosana!
Hallelujah!
Praise the Lord! Hosana!
tinotenda Miriam Mulambo ne hurukuru yedu musakangana chirongwa che live talk nhasi apo tiri kutarisa nezvekushambadzwa kuri kuitwa mabasa nezvigadzirwa nemakambani ekuchina ari munyika anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusemena gifts to them.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 14 Mfumfu 2022 ngikhiphe isitube endaweni zethu lamhlanje.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Abakuhlanganiswe Operation Tudula sebesungule umkankaso wokuxotsha ababalinzi labantwana besikolo abalazali abadabuka kwamanye amazwe.
The reason we started this job fair because we understand there are demands and the supply. They can't really meet with each other.
Ulama kampani akwele China angaba ngamathumi amathathu abatheke kumbukiso wamalanga amabili wokudinga umsebenzi oyichina Stanford job fair. Kungena kusuku lwesibili namhla umbukiso waba kumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Sangalai Expo kwenzelwa kwaBulawayo. Kule viki uhlelo Woza Fridays loStanley Nyathi, umculi ocula umdumo we-Afropop oza nengoma zakhe zokholo. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Abakunhlanganiso ye-Operation Dudula sebesungule umkhankaso wokuxotsha ezikolo zakwele South Africa. Ababalisi labantwana besikolo abanabazali abadabuka kwamanye amazwe. Uthi uzokhumalo usipha lolo daba.
Umkhankaso weqembu le-Operation Dudula lo usuthi ababalisi labantwana abadabuka kwamanye amazwe kugoqela labeZimbabwe bethithibele. Amalunga lenhlanganiso abetshengisela emahofisini emfundo ezabelweni ezine zelizwe besithi abaphume baphele bonke abokuza ezikolweni kungene amatitshala labantwana bakwele South Africa. Obekhokhela inhlelo zokutshengisela kwalenhlanganiso esabeleni seGauteng umnumzana Daniel Hadebe utshela bezindaba ukuthi ngeke bagoqa izandla ababalisi bakwele South Africa bengumatshayinyoka kusebenza abokuza.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Uthi abakufunayo ukuthi bakhitshwe bonke ababalisi bakwamanye amazwe kuqatshwe abe South Africa bese bengena kuphela nxa kusasele isikhala esiseleyo. Unkosazana Grace Mamonyane obekhokhela ukutshengisela okuqhutshwe esabelweni selimpompo laye uthi indawo zokufunda kufanele ziphiwe abantwana bakwele South Africa kuqala.
So we know that our own are not getting jobs because the posts have been occupied by those foreigners.
Uthi kwenzeka kanjani ukuthi amatitshala eSouth Africa ahlale phansi imisebenzi yabo ithethwe ngabantu bokuza? Kulezi nkulungwane zababalisi beZimbabwe abafundisa ezikolo ezizimeleyo lezikahulumente kwele-South Africa, akusakhulunywa-ke ngabantwana ngoba iningi labeZimbabwe abasebenza kwele-South Africa balabantwana abafunda khona. Umbalisi weZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi utuhlelo lwedudula lolo luzahlukuluza kakhulu ababalisi labantwana emayane.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi sibone izenzo ezinje zisenzakala elizweni lase South Africa, sibone ukubandlululwa lokuhlukunyezwa kwabantu ngalendlela, ikakhulu oteacher okwenziwa ngoperation Dudula kubuhlungu kakhulu.
Omunye njalo umbalisi weZimbabwe uMnumzana Themba Ndabe Khulupiri uthi le into enziwa ngoperation Dudula ikuchitha nje isikhathi.
Ngeke iDudula iqede ukusebenza kwababalisi laba bangaphandle kulezi zikolo, ngoba vele idemand ikhona enkulu. IDudula ngibone ngathi mina izosiza ukuthi iphakamise izinga lokwenza le ndlela okuphathwa ngayo ababalisi.
Ugatsha lwezemfundo lona belungakaphawuli ngokutshengisela kweDudula lokho. Kodwa ngephambilini uphathi intambo ogatsha lwezemfundo unkosikazi Anje Mtseka uke wakubeka kwacaca ukuthi ngeke ugatsha lwakhe luxotshe umntwana esikolo ngesizathu sokuthi uvela kwelinye ilizwe. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Kulama kampani akwele China angaba ngamathumi amathathu aphatheke kumbukiso kwensuku ezimbili wokudinga umsebenzi oyichina Stanford Job Fair ukhangelwe ukuthi utholise amathuba okuqhatshwa kwabantu abangaba ngamakhulu ayisikhombisa 700 ikakhulu abakumsebenzi wabomanjinela. UPresidente Jeremiah uzethulela lolu daba.
Lo mbukiso ubikwa uqoqo ngabebhanga eleSandbeach bembamsenela benhlanganiso emela amankampani akwele China elizweni eChamber of Chinese Employers in Zimbabwe. Ekhuluma ekuvulweni kwalo mbukiso, umqondisi wobona ngezamabhizimusi ebhanga leStandbeach uMnumzana Patterson Mahatch uthe ihloso yokuqhuba lo mbukiso ngeyokunceda inzalo yeZimbabwe ukuthi ithole amathuba okuqhatshwa. Uqhubeke ethi ibhanga lakhe selibumbe ubudlelwano obuhle lamankampani akwele China kungaleso sizathu beqoqe lo mbukiso. Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe enguye njalo obona ngokwethula kwemibiko kule nhlanganiso unkosikazi Shaneo Liu uthi baqoqela umbukiso bebambisana labeStandbeach oqale lamhlanje uphela kusasa ngenhloso yokunceda amankampani akwele China ukuthola izisebenzi zelizweni.
The reason we started this job fair because we understand there are demands and the supply, they can't really meet with each other. And also, very importantly, in Zimbabwe, there's a misunderstanding and a misperception for Chinese organizations. Sometimes we see on the newspaper there are articles about Chinese business doesn't pay well, or there's a different kind of stories. That is why we want to have this open platform in a transparent way to tell people what positions available, what salary that we offer.
Owenze sabalwa lombukiso yikutholisa amathuba omsebenzi kwabeZimbabwe kanye lapha amakampani akwele China ukuthi athole izisebenzi ezizincwichi. Okunye njalo kubangela ukuthi sibe lalo mbukiso ngeminye imibiko ephuma ezindabeni yokuthi abeChina abaphathi kuhle izisebenzi, kababhadali kuhle, lokunye okunjalo, kutsho unkosikazi Chanel Leon. Uqhubekele phambili ethi kule mibiko engazisekiyo ngamankampani elizweni lakhe. Ngakho ke kungaleso sizathu becabange ukuba lalo mbukiso ukwenzela ukunika ithuba labo abale mibuzo ngokusebenza kwamankampani akwele China ukuze bahle babuzisise abaqondisi balawo mankampani. Obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kugatsha lwezisebenzi kuhulumende unkosikazi Limbayi Jiza utshele iStudio 7 ukubana uhulumende weZimbabwe uyasekela lumbukiso. Sikhuluma nje kula mankampani akwele China asebenzela eZimbabwe angamashumi edlula 80 aqhathe izisebenzi ezizinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,000. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngoPresident Jeremiah.
Ungene kusuku lwesibili namhla umbukiso wabakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe wehlanganani Sakanai Expo wenzelwa kobulawayo. Osomabhizinisi abaningi bawuncoma umbukiso lo. Wanastezi Andlovu usatulela lorotaba.
Umsebenzi wokuvuselela ukwethekela kweZimbabwe usufike kuzinga eliphezulu lapho amanye amazwe angene lumbukiso bewubuka bethi ilizwe loba liphakathi kwenkinga eziphazamisa ezomnotho umbukiso uhamba kahle. Isiphathamandla senkampani kahulumende weSouth Africa obona ngezokwethekelelwa umnumzana Magic Dlomo uthi bayasuthiseka ngombukiso wehlanganani sanganayi World Trade Expo ngoba bakhangelele ukuba lamathuba amahle amabhizimusi.
Esibone ukuthi masiphathe elithuba size la kuyihlanganayi hlanganani Expo sizobukisa ngento zokuvakashela nozokhenketho esinazo eSouth Africa. Sihamba namaphondo amane, amaphondo ala sihamba nawo iWestern Cape, iLimpopo, iGauteng and iMpumalanga. Sithe masizobukisa ukuthi amakhongo anani ukuthi abavakashi abasuka la eZimbabwe mabethelele eSouth Africa kulamaphondo, zini abangazenza, zini abangabukisa ngazo, zini esingababukisa ngazo sibatshele ukuthi umlando like iheritage and also ne community aspect ukuthi bangavakashela uphema besikile eMzansi Afrika.
Abawubhizimusi lokutholisa abantu izimota zokusebenzisa unkosazana Shamiso Dzingire laye uvumelane lodlomo ethi bazodinga amabhizimusi ukuze ibhizimusi labo lithuthuke.
Sanganayi sizodinga amakhampani okusebenzisana lawo. I-tourism sector ngeyinye yenhlangothi ifingakube kanjalo esisebenzisana lazo. So sidinga amanye ama-clients esingawatholiyo nje from day to day. So sifuna ukuthatha advantage yokuthi njoba behlangene be-one ndawo sithi network labantu bakhona sibone ukuthi singasebenzisana njani going forward sibapha izimota zethu ngoba ngenye industry ejayele ukuthi bathathe izimoto bahaye izimoto.
Umnumzana Langa Moyo okubhizimusi lokupheka utshwala besilungu uthi ulande ukuzobonisa utshwala abuphekayo kwabakubhizimusi lezokwethekela.
Sikhangelele ukuba simarket ama products wethu awejini liram ngoba lapha kule imarket ye tourism sector.
Unkosikazi Ruth Khumalo obukisayo ngaphansi kwe Women in Tourism uthi bakhangelele ukuthola abazathenga imisebenzi yabo yezandla.
Umbukiso wayehlanganayo muhle ngoba usihlanganisa nama investors amaningi avela kwamanye amazwe abazobona lokho esikwenzayo umsebenzi wezandla esiwenzayo njengabomama abakutourism.
Unkosikazi Lucy Phiri okubhizimusi lempahla yamangqongqo uthi kumbukiso wehlanganani sanganayi World Trade Expo bakhangelele ukuba babe nezivumelwano laba kubhizimusi lezokwethekela.
Izandla yona lo mntana mo ubona ngiloko ngiwuphethe ngiwenza khonapho. Siyabonga nje ukuthi sisise lamathuba okuthi senze imisebenzi yezandla sizokuthengisa siphile labazukulu.
Ukhulumisa Zimbabwe Tourism Authority umnumzana Godfrey Kote uthi ngesikhathi se-COVID-19 balahlekelwa imali eningi kodwa kuhle umbukiso uqale izolo uyaphela kusasa kodwa uyavulwa namhlanje umkayi kamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa. Umbukiso lo uke wama ukwenziwa okweminyaka emibili edluleyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ababalisi abakunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe bathi sebelobele uhlangothi lukahulumende lwezemfundo ngokuba kulotshelwane izivumelwano zomsebenzi ama-contracts bengakaqali ukuhlela imihloliso yabantwana lonyaka. Bafuna njalo ukuba uhulumende abahlawule ngedola leMelika hatshi eleZimbabwe abathi kalisathengi lutho. Iziphathamandla zezemsec zalile ukukhuluma leStudio 7 ngodaba lolu. Ukuze sizwe okuningi ngokufiswa yi-PTUZ sixoxe lomnumzana Love Joyce Banda okunhlanganiso le.
Sesibhalele inhlanganiso ekhangele ngezemhloliso eZimbabwe iZimsec incwadi sikhonona njalo sicela ukuthi bakhangele amalungelo ababalisi. Imhloliso iqalisile kuviki epheleleyo njalo iyaqhubeka. Ngakho ke thina njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi inhlanganiso yezimseki ibhadale ababalisi imali efaneleyo ngendlela efaneleyo. Singakhangela kumnyaka odlulileyo, kuke kwaba lomsindo abantu abathwebula imhloliso sebekhonona ngokuthi imali abayiphiwayo.
Singathi baba Swanda, kuyini elifuna ukuthi izimseki lenzele khona?
Sicele inhlanganiso yezimseki ukuthi kulumnyaka kayenze izinto ngendlela ezifananeyo. Sikhangele ukuthi abathwebulayo bengakaqalisi ukuthwebula baphiwe ama-contracts aveza ukuthi bazathwebula okwesikhathi esingakanani, bethwebula bephiwa imali eyimalini, imali eluhlobo bani. Singakhangela izinto zonke kulezi nsuku sezibhadalwa, sebebhadalisa ngama-US dollars. So sikhangele ukuthi abantu abazayenza umsebenzi lowo labo baphiwe imali yabo nge-US dollar. Singakhangela njalo futhi kumnyaka odlulileyo abantu abahamba bayathwebula imhloliso bagcina besebenzise imali eningi kakhulu eyagcinisa isedlula leyo mali abagcina sebeyihola ekugcineni. Ngakho ukuze lokhu kwenqatshelwe, sithi thina inhlanganiso yezimseki kayihle ilungise ama-contract ama-teachers bengakayithwebula, bebekwazi ukuthi nxa besuka besiya kulowo msebenzi yimalini abayikhangeleleyo.
Lake lakhulumisana labezimseki yini ngodaba lolu?
Kunkulumo ezenzakala kumnyaka odlulileyo phakathi kwezimseki, i-public service, logatsha olukhangele ezemfundo, i-Ministry of Education, kwavunyelwana ukuthi izimseki kufanele iholise ababalisi abazabe bekhangele lumsebenzi sesingathi thina ama-invigilators imali. Kufika khathesi lokhu kungelo sokukhulunye. So siyabakhumbuza ukuthi balandele imithetho yelizwe, siyabakhumbuza njalo ukuthi bahloniphe amalungelo ezisebenzi. Izisebenzi kaziphiwe ama-contract zingakaqali lumsebenzi wokuthwebula lo ukukhangela imihloliso eyenzakalayo eZimbabwe.
Umnumzana Love Joyce Banda, ukunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, besixoxa laye ekubulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lePhalamende lakweleMelika, ele-US House of Representatives, akukomiti yekucubungula isehlakalo zomhlaka 6 Zibandlela 2021 sokuhlaselwa kwedale leli ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe leli, abikwa evote izolo ukuba umongameli owayengumongameli uTrump athunyelwe amasamanisi ukuthi abuye azokupha ubufakazi bambu kwedale leli ngesehlakalo lesi. Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika labanye amazwe omhlaba, u-US Secretary of State uMnumzana Anthony Blinken kanye lobona ngendaba zasekhaya u-Homeland Security Secretary Alexandra Mayorkas lomtshutshisi omkhulu kahulumende uMerrick Garland bahlangene nabanye babo baseMexico izolo eWashington DC behlaziya indaba zomvikela phakathi kwamazwe la angawumakhelwane. Amacele omabili avumelane ukulungisisa inkinga zokuchaphiswa kungcele kwezikhali kanye nokungena okungekho emthethweni kwabeMexico kwelemelika. Abantu esigabeni se-Insiza bathi izifuyo zabo seziphele du ngenxa yamasela atshontsha libalele. Amapolisa abika uba kusanda kubanjwa omunye wamasela la obevalela imbuzi lenkomo egangeni ezithengisa emadolobheni agoqela iHarare. UMnumzana Sindiso Mkhwananzi Khumalo ngomunye wabantu abathwaliswe nzima ngamasela la, kuthi watshontshelwa imbuzi, inkomo kanye lenja. Ucabangela ukuba umakhelwano nguye owamtshontshela konke lokhu ngoba usebalekile emzini wakhe njalo udingwa ngamapolisa. Uthi kuyamangalisa ukuba kabotshwa umuntu lo loba kusaziwa ukuthi okwamanje uhlala kuphi.
Umakhelwane wami wabaleka lamanje kapha wase watshiya umuzi, kodwa ke akumanga noma esebalekile ngoba kukhanya ngathi uyafika, kodwa mina kangimboni. Ngemva kwalokho kuye kwacasha futhi ezindlini. Manje ngikhuluma last month sekucatha inkomo okuligugqa kwama kulithokazana nje, so siyakuba lithokazi kule yini kucathile la. Angiyazi nje ngabe kufanele egangeni kumbe sekuyikho ukuthi sekuzona izinkomo engamsathi elikho kukhona.
Ye, singathi-ke sizwe kuthiwa-ke kulabanye ababanjwe egangeni betshontsha inkomo, akusitshele ngamafutshane ngalokho.
Lokho ngikuzwile futhi nami efonini, ngazama ukubhala lapho ukuthi ukuthi indawo yakhona ingaphi, kwenzekile mhlawumbe ngathola inkomo yami leyo engingayiboniyo. So-ke ngisizakele kube khomenta lapha abanye beqhambe ukuthi kungabi nendawo, kodwa ngathi ngikhatshana ngoba ngisebenzi ngabe ngiyekhona mhlawumbe njengoba ngikhona ngale ngene. Ngikho lapho bengifisa khona ngamuntu ngithi ngiyefika khona ngani, ngiyakhangela mhlawumbe ngathola inkomo kwami lo.
Singathi umakhelwane ubone ngani kuyini okwenza ukuthi agcine ukutshontshela inkomo lembuzi?
Hayi, umakhelwane wakhona uvele uyisigani baba, kusho ukuthi mina ngifika kwakhala phana ngangingamazi ukuthi ngumuntu oganye. Mina ngangiyithethe nje njengomfowethu, kade ngithethe isigani. Yime ndlela yonke into ngoba bengasebenzi langimnedisa nje kokunye. Nami uma ngibekuyisebenzi yena ngikhanya imbizo ngidabamba lapha ngizobe athole okungamasini. Kanti yena uyasitada wangiya, kube ngayenzi kimi yedwa. Ngoba ekuqaleni lapho esemdisikhani khona ukuthi uyatshenza, wayesengizenzela umlindi lenku into ezinjalo. Bamthola yindaba engayiripotayo emaphoyiseni, kodwa akula progress ngoba angizwani iphothi. Yena velekho engiyifonela kasesemile kulezi nsuku, emfonele ngitshela ukuthi ngazidla imbuzi yakhe kangenzana. Amaphoyisa akangeka ambothala iphoyisa eZimbabwe, angikwazi nokusitshona.
So singathi uyanitela sibili ngoba usela bakhe?
Hhayi, uyanitela kakhulu kakhulu kakhulu, kodwa ukuthi ungabuye endawo mali ithathile. Ebemibhalela la ma-meseji njengabanjwa yicorona ngesikhathi secorona, ngemva khonapho mbanjwe yicorona khanya ukwezile ukuthi mbake ikhona. Nangifonela athi ikhoroni kukhuthile mfane ikhothe wavani. Hayi, kuthiwe mbijana ngabishiya kuthatha. Athe njalo nje ubona ukuthi uyabhena eyantela.
Kwenziwa kuyinto amapholisa engambophi?
Hayi, nama ngikwazi, angeke ngitsho sibili ukuthi kuyini, ngoba yena kwamtshela wathi eZimbabwe angeke abotshwe yipolisi. So ma etho njalo ukuthi uphinde ubone la maphoyisa engambophi, ngoba ahamba emaphoyiseni ngayoripota indaba. Sahamba la maphoyisa, ngahamba la maphoyisa nasuka ngaphiwa ipolisi epolice station. Sahamba samdinga nalapha azakalela khona ukuthi siyakwazi ukuphalathela khona utshwala. Sayafika akaze simbone. Njengaya esiye epolice station kwelinye ilanga, ngafika ngabona omunye umphoyisa owayekhona ngesikhathi ngitota. Ngathi alikazela izwe lethu, wathi hayi, ngamtshela ngathela bekangibonela lemini, bathi hayi sizambana. Yama kunja
umnumzana Sindiso Mkhwana Zikhumalo uhlala ensiza. Siphindela kuxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Wilson Mathe laye ohlala esigabeni lesi.
Masikhamba ngoHarare Road ubheke Harare, uHarare Road khophana zilentaba zidina kule ndawo khonaphana okuthiwa yilokhadi. Ma udlula kancane sokufika le-toilet, soke besuka lazo khonaphana. I think olokhadi yinyathi yani, but kubambele kune-bounder, yikho kune-bounder eyisiza. Soke ziphuma ngapha enyathi zizongena ngapha eyithize imbuzi lezi. Kukhanya kwakuzimbuzi zokade ziningi kakhulu sibili, abona close to 100 khonapho ngokuze kwakhona. So bezisuka zingena ngapha eyithize kugodlana. So umuntu wakhona kade besenza lokhu ngabantu labana nje esidala ukubabiza ukuthiwa ngomazibawa, ngobezenza umprofithinyana kwakhona besenza into ezinjengazo nalezi. Kodwa mbuzi okumele lamo.
Ye, sizokuthiwa-ke kukhanya ngazani khonapho lapho esikhuluma ngakho bekulale nkomo ikade ziqambulwa khonapho, akusitshele futhi ngamafutshane.
Bezikhona ezimbalwa abadali nakhamuzi zigcine sezikhona into zawonakala zasebeqoqana izakhamizi zakhona phana ukuthi hayi asike zame ukuthi silandele sitre.
Umnumzana Wilson Mathe uhlala esigabeni se-Insiza South. Kuliviki kuhlelo Woza Friday, silo Stanley Nyathi, umculi ocula umdumo we-Afropop oza le ngoma zakhe zokholo lwesiKristu. UNyathi udabuka eNkayi, kodwa okwamanje usebenzela koBulawayo. Uxoxa lo Ezra Sisa Sibanda.
Viki wonke kulolu hlelo silibakulela abaculi bakithi lemculo yabo. Namhlanje omnyama ubambile sihamba nomfana kaMdluli, asizwe ukuthi usiphatheleni.
Ndabuka le eNkayi lalapha kobulawayo futhi ngibuye lendaba ezimnandi kule ngoma ezimnandi kakhulu engizenzileyo eze Afropop, ezinye zikhuluma ngothando, ezinye zikhuluma ngokuphila generally.
Ade kula u Stanley okumanje sephele elinye idlalathe elitsha
ngiliphathele i-album entsha njengoba nje i-album yesithathu eyokuqala i-album ngayikhipha ngo 2020 esibili ngayikhipha ngo 2021 leya manje ekhuluma ngothando la ngokuphila kwabantu la ngamasiko akithi ako akomthwakazi ile ngoma ezimnandi ezifanana lale ingoma ethi bangibiza ngamalume inengoma ye Highlander lezinye lezinye.
Dulu uke wacinezela amadlalathe engoma zokholo okwamanje utshintshe umdumo wakhe esesebenzisana nabanye abaculi.
Ngithe kuqaleni ama-album amabili abengawe-gospel kodwa ke manje sengihlanganisa sengijula i-afropop i-gospel yangkhona iyobe iyi-afropop. Ama-album lawa kunabantu abathile nje engisebenza nabo ukhona omunye u-engineer ubhese khona ngale South Africa ngowase-South Africa. Then ukhona uMthabisi Moyo onjayela igitar bese kusiba khona nje abanye abathile abangisiza ngokunene.
Nyathi ucela ukuxhaswa emsebenzini yakhe. Phosela ilizwi ungakahambi imdluli.
Le clothing label ebizwa ngokuthiwa yi-Stunning Clothing. Also ngiyenza kwama-videos, ngiyashuta ama-music videos, ama-movie, imitshato, ama-picture and etc. Abafuna ukungithinta ngiyatholakala ebulenjini, ku-Facebook ngu-Stanley Nyathi, ku-Twitter ngu-Stanley Nyathi, ku-Instagram ngu-Stanley Nyathi. Then go WhatsApp and call
073-453-3075 number in South Africa. Namhlanje besikhosi lo mfaka
Zelonke, it's a year zelonke. What do you post to my kid, Marshall and Yam?
Ulivalisa emoyeni ngenjabulo. Ngumthembo ozithembayo uKip Stube. Kilale.